vachitaura kunengodze paramende kubva kuma commitment ai paramende ashanyira jeri iri achida kuona magariro neutano hwevasungwa. Mukuru wemajeri mudunhu reHarare Metropolitan vaAlfred Kapare vati chikurubhi maximum prison ine vasungwa zviuru zviviri nemazana mashanu nevasere 2508 asi iyo ichifanirwa kuve nevasungwa churu chimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu chete 1360. Vati izvi ndizvo zviri kukonzera kushayikwa kwemishonga, chikafu, machira ekufuka, hembe nezvimwe. Vatiwo kunyange hazvo jeri iri rine zvipatara, harina motokari yekutakurisa varwere kuvaendesa kune zvimwe zvipatara zvakaita sePari reNyatwa General Hospital. Vamwe vasungwa vatsinhira mashoko aya vachiti chikafu chishoma mujeri iri uye vamwe vavo vanomwa mapiritsi anoda kuti vadye chikafu chakawanda.
Chemishonga yatinomwa mapiritsi nehembe zvekupeta nepane vakapedzerwa vatova kusvika kumasemaseti vasati aenda kumakoti vamwe vakuenda kumba.
Mukuru wechipatara chejeri iri Dr. Blessing Doropa vatiwo kunyange hazvo vaine mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV neTB pane mamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vane HIV ari kushayikwa muchipatara ichi.
Well, it's to appreciate the availability of drugs in terms of ARV treatment and TB treatment. We also don't have drugs for other ailments.
Kunyangwe hazvo tiine maARV nemushonga weTB, hatina mushonga wezvirwere zvakaita seBP nediabetes. Hatinawo mushonga wezvirwere zvinobata vari paart zvakaita senumonia nemeningitis.
Dr. Doropa vati chipatara chavo chine vasungwa mazana mashanu negumi nevasere vari kutora maARVs, kwoita makumi maviri nevana vane chirwere cherurindi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveHIV Senator Morgan Femai veMDC vati kunyange hazvo chipatara chepachikurubhi chiine mapiritsi eHIV panofanirawo kutorwa matanho ekuderedza kupararira kweHIV mumajeri. Senator Femai vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom sezvo pane marehwarehwa yekuti vamwe vavo vanoita zvisungo chani mujeri.
Dani mafiringi unoneka unopenga mutengo une mafiringi unopedzira wabata mumwe uri nedzidhoupamberi pake wobata futi uyo achibata uyo achibata u vanobatana vega vega. Saka zvinoda kuti vapuhwe chimakondoms vachidzidziswa kuti makondomu ava kana vaakurara vanofanira kugara ukanzwa zvakubata tsveka kondomu.
Vangi vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti inoona nezveutano vaDaniel Molokele vati vasungwa ndevamwe vavanhu vane mukana mukuru wokubatwa neHIV uye sekomiti vachashanda zvakasimba kuona kuti vasungwa vawaniswa mushonga pamwe nekudzivirirwa kubva kuHIV. Vati nekuda kwaizvozvo vanotsigirawo chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom.
I think as the health committee we are very clear good in terms of strategies of HIV prevention. Condoms are important even kuma inmates. So as health committee of parliament we actually support calls to increase the access to protective yakaita semakondom.
Vakafa mubata chinzvimbo chemukuru wenational aids council varaymond yekeye vaudza studio 7 kuti vari kushanda nevezimbabwe prisons and correctional services mukuona kuti vasungwa vawana zvese zvavanoda mukudzivirira pamwe nekurapa denda iri.
Tori pakati peimwe ongororo yekuti tinyatsonzwisisa kuti HIV iri kuwanikwa sei mumaprison. Saka izvozvo zvichatibatsira kuti tizive kuti maprograms edu tomagadzirisa sei kuti asvike kumaprison. Saka tiri kuramba tichishanda neveprison kuti tizive kuti tinyatsonzwisisa dambudziko remaservisi. Tinogona kuti hakuna maservisi iwo ariko, tinogona kuti kune utachiona hwakawandisa nyangiswa pamwe dzimwe nguva munhu anobva neutachiona atobva kunze.
Asi mumwe mukuru muzimbabwe prison service uyo asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti kupa vasungwa makondom kunoonekwa sokukurudzira kuti vaite zvepabonde zvinova zvisingabvumidzwi pamutemo kuti murume arare nemurume kana mukadzi arare nemumwe mukadzi kunyange vari mujeri. Lesotho ndiyo yega musadic inopa vasungwa makondom asi haibvumidzwe zvechingo chani uye vasungwa vanenge vabatwa vachiita izvi vanosungwa zvekare zvichakadai vamorokere vaudza studio 7 kuti vasungwa havafaniri kugara vakamanikidzana uye ivo sekomiti yeparamende vachatora matanho ekuti budget rezimbabwe prisons and correctional services riwedzerwe kuti vakwanise kuwedzera mipanda yemajeri pamwe nekuvaka mamwe majeri kuti vasungwa vagare vakasununguka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.